manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wemuvhuro, zvita 6/2021. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru anoona nezvekurwisa denda reCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vanoti pari zvino vashanyi vange vari kupinda munyika vasingamanikidzwi kuvhenekwa zvakare COVID-19 kumbogariswa kwavo vega sezvo bazi rezveutano ranga richiri kugadzirisa zvinoda kuitwa. Munhu mumwe chete akafane chirwere cheCOVID-19 nezuro, vamwe mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu vakabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi mya dzezveutano dzotarisirwa kuvheneka mutumbi wemurwere wekodzero dzevanhu vadhewa mavhinga kuti dzione kuti chii chakakonzera rufu rwavo. Dare repamusoro rinochenura mutori wenhau Hope Chingono panyaya yaanga achipomerwa yekukurudzira vanhu kuita mhirizhonga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru anoona nezvekurwisa denda reCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vanoti pari zvino vashanyi vanga vari kupinda munyika vasingamanikidzwe kuvhenekwa zvakare COVID-19 panhandare dzendege kana pamabhodha nekumbonziwo vanogariswa kwavo vega kwemazuva gumi sezvo bazi rezveutano ranga richiri kugadzirisa zvose zvinotarisirwa kuitwa. Bazi rezveutano svondo rapera rakazojekesa mimwe mitemo iyi nezvimwe zvezvinhu zvinoda kuitwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Mahomba.
Hachingati kunonovaiwa kana makatarisa iya inonzi statutory instrument yacho yakabuda ichinyatsokupa gwaro racho netingati madetails acho kuti vanenge vadzokawanda kutestwa futi vanozoiswa maquarantine mukanyatsorongorora gwaro iro rinenge richitaura kuti awe minutes of health and child care ndo anozonyatsokupa mamwe madetails acho ndozviri kutoitika izvozvo.
Asi pane zvimwe zvaiitwa here pari zvino Dr. Mahomba?
Mazuva mairi mashomapfuura takatoona ministry yedu sezvo wariwo wari pasi wariwo tingati ndowari kumhanya nendima kumapost of entry ikoko nemaport health officers avo wakatonyora gwaro rakaenda nyika NBS ichitaurira mapm maprovincial medical director edu netimu dzavo kuti vanofanirwa kubata vanhu zvakaita sei vanofanirwa kuita sei zvese izvozvo zvakare. Gwaro iroro statutory instrument inototaurawo kuti pane dzimwe nguva unogona kuita inonzi self quarantine. Saka handizivi kuti kana vanhu vachitazvi hatisati takuendeswa kumaquarantine kwava kuda kuendeswa kumaquarantine here kana kuti tingangoona kuti haoni nitrovelti zvikada pane zvino naira negwaro restatutory instrument vari kuendesa vakawanda kudzimba kuti waite self quarantine wachiona kuti zvimwe zvese zviri mugwaro here kuitira kuti pawaya washoma vanenge vachida kuiswa mumainstitutions equarantine vanenge vachizova maneja zvakanaka nekuti tinenge tichida kuti tibatewo vanhu vedu zvakanaka.
Kose zvakakosha kuti munhu akanzi amboende pasina vamwe kana kuti muquarantine aite izvozvo, zvakakosha sei izvozvo?
Zvakakosha kanyenye nekuti tinenge tichitika kana ukanga wauya uine chirwere ichocho unogona kuchiparadzira. Saka tinenge tisingadika kuti chipararire nyika yese iyoyo. Saka zvakakosha zvakanyanya kuti munhu anenge anzi ngaquarantine ngaagare panzvimbo ipapo. Angangova ari kuquarantine ari kumba kwake ndaagare pamba pake ipapo asafambifamba achiparadzira chirwere shure.
Mukuru anoona nezvekurwisa denda reCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vari parunare muHarare. Zvichakadaro Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru zvina nemazana manomwe nemumwe kana kuti 4,701. Vanhu mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 525 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nepfumbamwe zvine makumi mana nematanhatu kana kuti 139,046. Vanhu mamirioni matatu nezviuru mazana masere nemakumi manomwe nemana zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 3,874,694 vabayiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba iyi kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamirioni maviri nezviuru mazana masere nemakumi masere nemana zvine makumi mana nemashanu kana kuti 2,884,045. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba mukupera kwemwedzi uno kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Nyanzvi dzezveutano dzinonzi dziri kuronga kuita ongororo kana kuti post-mortem chero nguva kubva nhasi yekutsvaga chakauraya murwiri wekodzero dzevanhu ane mukurumbira vaDewa Mavhinga avakashaya nemugovera vari kuSouth Africa vave nemakore makumi mana nemaviri. Mumwe wemhuri ane ruzivo nezviri kuitika audza Studio 7 kuti danho iri rinogona kuitwa nhasi kana kuti mangwana. Shure pezvo mutumbi wavo wozotarisirwa kutakurwa kuenda kumusha uko vanotarisirwa kuzoradzikwa. Izvi zviri kuitika panguva iyo vemasangano akasiyana siyana akashanda pamwe chete navaMavhinga ari kutaura pamusoro pekurasikirwa kwavo nekushaya kwegamba rekodzero dzevanhu iri. Mumwe vari kuchema-chema kushaya kwavaMavhinga ndiva Dennis Juru, mutungamiri wesangano revanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association. VaJuru vanoti kushaya kwavaMavhinga ipfumo rakabaya vanhu vakawanda pamwoyo sezvo akanga ari munhu akanga achibatsira vamwe asingatarise kuti wabuda mbamani. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tarasikirwa nebango repakona, tarasikirwa nebango guru mumusangano reInternational Cross Border Traders Association. VaMavhinga vanga vari munhu wekuti anga achibatsira chero zvisinei nekuti uri wesangano ripi, uri werudzi rupi, unotaura chirudzii, une ganda rerudzii. VaMavhinga vanga vachimira nemunhu wese vasingatarise kuti uri murefu kana uri mupfupi, uri mukadzi kana uri murume. Tarwadziwa zvikurusa kunyanya hangu inini saDennis Juru, chero ukati washaya hupfu VaMavhinga vaibatsira vasina kana rusarura kuti ndiwani washaya hupfu, zvichibva nekupi zvafamba sei. Saka ndine urombo chaizvo nekushayika kwavaMavhinga. Tinoona kuti dambudziko rirawira vanhu vakawanda rekushayika kwavaMavhinga. Tichaona musiyano weupenyu mushure mekunge vaMavhinga vashayika. Zvichatora nguva kuti tiwane mumwe munhu anonzi anokwanisa kutora basa ngara chiitwa naVaMavhinga mukati mevana veZimbabwe, mukati mevana veAfrica, kunyanya muSouthern Africa muno mavarwira kodzero.
Ndeyapi mabasa amunga nongedza amungati makuru akaitwa navaMavhinga kana anga achitwa navaMavhinga kuvana vemuchamhembe kuAfrica nevana veZimbabwe sezvamuri kutaura
izvo? Izvo zvivanga vachirwira kodzero dzevana veEswatini. Tinongoedza zvose kuna Mwari kuti aiwa navo vana veEswatini zvichaita mushe, Mwari vachatipa vamwe vaMavhinga. Vana veZimbabwe mushure mekunge mapemiti anzi haasi kurenyuwa, tese tanga tangotarisa kuti vaMavhinga vachabatsira kuti mapemiti arenyuwe, vataure nehurumende yeSouth Africa semunhu anga achiremekedzwa zvikurusa pasi rese, chero kuEurope, chero kuAmerica, chero kupa vaMavhinga vanga vachizivikanwa nekurwira kodzero dzevanhu. Saka shoko ravo rimwe chete chairo hapana anga asingaridairi. Tarwadziwa, tabaiwa.
Ndezvipo zvimwe zvamunorangarira nazvo vaMavhinga?
Hama vinga waiti ukavaona vakabata ma earphones hao. Waiti pamwe ndi journalist. Vashitaura nema journalist. Munhu anga ari kwese kwese. Vakabatana ne vanhu vese. Tarasikirwa zvikurusa pana vamavinga.
Avo vanga vari mutungamiri we International Cross Border Traders Association va Dennis Juru. Vari parunare mu Johannesburg, South Africa. Na Jonga Kademiri we Studio 7. Repamsoro re High Court nasirara sanyaya yanga ichipomerwa mutori wenhau anoshanda akazvimirira Hopo Chingono yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati gore rapera. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare repamsoro vajustice yavonga musitu vatura mutongo wekuti Chingono achafanira kutongwa nemhosva yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga. Vamusitu vati mutongo wemutongi wedare ramajistrate amai vongai muchuchuti guriro wekuti Chingono aenderere mberi nekutongwa nemhosva yanga achipomerwa osende kweparutivi. Vachiti vachuchisi venyaya iyi vakatadza kugutsa dare ravo kuti pane mhosva yakaparwa naChingono paanonzi akashandisa dande mutande rake retwitter gore rapera kukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati. Amai guriro vakanga vatura mutongo uyu zvitevera chikumbiro chakanga chasvitswa kudare nemagweta aChingono achiti mapepa akasvitswa pamberi pedare nevachuchisi anga asingaburitse pachena kuti ndepapi pakakurudzirwa kuratidzira zvine mhirizhonga naChingono. Pane zvaanonzi akanyora padande mutande rake retwitter zvakazoita kuti Chingono akwire kudare repamusoro. Hurumende yanga ichiti Chingono akapara mhosva iyi pakakurudzira veruzhinji kuti vaende kunoratidzira musi wachikunguru 31 gore rapera pakanga pachevedzerwa kuratidzira nesangano reJuly 31st Movement iro rinotungamirwa navaJacob Ngarivhume. Rimwe remagweta aChingono vaDoug Coltart vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
The High Court dismissed the charges of incitement to
dare repamusoro rarasa mhosva yekukurudzira mhirizhonga yanga ichipomerwa Hopo Chingono. Chakanga atasimudza nyaya mudare remajistrate kuti mhosva yanga achipomerwa haina musoro ikaraswa. Tikatora mutongo wedare iri kuti unoongororwa nedare repamusoro. Saka mutongo wedare wamusitu wavirirana nesu kuti nyaya iyi yaifanira kuraswa ndokusendeka mutongo uyu parutivi.
Vakoltati vatiwo vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare. Imwe nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vatiwo mutemo wakashandiswa mukupomera Chingono mhosva mutongo uri kushandiswa kutsikirira vanopikisa hurumende pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu. Vamwe vakambosungwa nemutemo uyu vanosanganisira vaNgarivhume, mutevedzeri wasachigaro MDC Alliance vaJob Scala, mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere pamwe nenhengo yeboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero Haruzivishe. Vaharuzivishe vari mujeri pari zvino uye vari kupikisa kubatwa kwavakaitwa nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa wekugara mujeri kwemwedzi gumi nemina mushure mekunzi vakanga vakurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga. VaMabhenge vati mitemo haifaniri kushandiswa ichitariswa kuti munhu abuda mbamani.
Zvinokatya madzwa kumadzwa kuti ivo vasungi nevaruki vemhosva vanombonyanya kuufaririra chiiko mutemo iwoyo kana usingashandi zviri pachena samaonero atinoita aya. Ndosaka vazhinji vachizongoti mitemo isina nematuro ese, mitemo yatingati pachirungu isiri aligned kunational constitution, mitemo inofanirwa kubvarurwa yobva yarasirwa kwakadaro uko kuitira kuti nyika irarame mune zvakanaka vanhu vachinge vachifara vasina anovambunyikidza kodzero dzavo nenhau dzemutemo inenge ichingoripo kushandiswa seshamo yekupura avo vanenge vachinzi vanopikisa kana kuti vanorwira kodzero dzevanhu.
Chingono uyo akagara mujeri kwemazuva makumi mana nemashanu gore rapera zvitevera kusungwa kwaakaitwa nenyaya iyi achina imwe nyaya yamatare yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya yamatare kuburikidza nezvaanonzi akanyora padande mutande rake retwitter pakasungwa mutungamiriri wesangano reZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya nenyaya yekunzi vakabatwa panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport vachida kubuda negoridhe rairema makirogiramu matatu vachida kuenda naro kuDubai. Mune imwe onyaya yanga iri mumatare mufundisi wesvondo weGoodness and Mercy Ministries Prophet Tapiwa Freddy, au vanozivikanwa zvikuru nezita rekuti Prophet T Freddy, vaziviswa nedare ra magistrate kuti kutongwa kwavo kuchatanga musiwandira 6 pamhosva yavari kupomerwa yekubata chibharo mutori wenhau ZBC Rutendo Makuti. Izvo zvinotevera kuziviswa kwaitwa dare nevachuchisi venyaya iyi kuti hurumende yapedza kuferefeta kwayanga ichiita nyaya iyi. Prophet T Freddy, au vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi, vanonzi vakabata chibharo mutori wenhau uyu uyo akaremara kumba kwake kuMount Pleasant mushure mekunge vamutsvetsva akaramba, uye vanonzi vakamutyisidzira kuti vaizomuzadza mweye tsvina kana akaramba kudanana navo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Vamwe vanasikana nemadzimai echidiki mudunhu reMashonaland West vanoti vari kudzidza zvakawanda zvinosanganisira nyaya dzezveutano pamwe nekudzivirira kubata pamuviri, sezvo vasingagone kuregedza bonde kana kuti abstain from sex. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vasikana nemadzimai aya vanove nhengo dzesangano resister to sister vanoti vari kudzidziswa zvakawanda zvinosanganisira zveutano, kusadanana nevarume vabvezera pamwe nekushandisa makondomu nekunwa mapiritsi kana kubayiwa majekiseni ekudzivirira kubata pamuviri nezvimwe zvinodzivirira kuti varorwe vachiri vadiki. Mumwe musikana wekukariba Ropafadzo Mugumbate anoti vari kudzidza kuti vasarorwe vasati vabvazera.
Isusa tiri mayangewa sichangobvawo kuchikoro, saka sister to sister kuti batirwa kuti saka sekuroro ma early marriage sichionawo maproblems vasanganawo nevamwe vakadzi vatinenge tina sister to sister avatosanganwa nawo mudzimba uma vari kukonzesa nevarume, saka zvinongotipawo shuzvo kuti tingoitawo mabasa edu tisake zvekumhanya uroro.
Mabasa ari kuitwa nesangano resister to sister achendwawo naSandra Chitsika.
Inini nyaya yemadhara ndakadzidza kuti aiwa madhara ari kuya kwatiri kuvana vadiki kuzoti bata pfungwa dzedu naye like nezvimari kuti tengera akanzwisa kuti vana vechidiki vari kuda zvinana mazepi zvinana havasi kuda kukoshesa mari kuitenga zvimwe zvinhu asi vanoda mazepi kunyanya, ndobva vatiti vanouya kwatiri voti approacha vari kunzira yekutipa mari, saka mari ndoyapinda mupfungwa dzedu, tobva taona mudhara uye kuita wezera rangu ndomutora ndomugamuchira ndotanga kudanana naye. Ofichi hapana paanozoperera mukudanana neni, andopedzisira asvika mukurara neni mukudii, ndobva tasvika kuzoita nhumbu yekuenda naye kumudhara haabvume. Saka ndo zvimwe zvatakadzidziswa nzaewa iwo uchirega kuchidanana nemudhara.
Muzvari Chitsika vanoti vari kudzidzawo kushandisa madande mutande zvakanaka kwete kutsvaka zvevakomana.
Ndobva tadzidziswa zvekare zvesocial media zvanzwa nechidiki mafoni ndo akonzeresa, ende isusu tisu wacho tirikutopa kuti mafoni atiti atisvitse pane zvakaipa zvese zvekuzodana nemadhara nekuzodana nevanhu vausingazivi, unodana nemunhu paFacebook hautomuzivi hauite se, but ndopatadzidziswa kuti aiwa enda pasocial media unogugla zvechikoro kana uchiita zvechikoro.
Mukuru weSister to Sister mudunhu reMashonaland West Muzvari Olivia Modi vanoti vakasarudza vasikana nemadzimai emukariba sezvo zvakaonekwa kuburikidza neuwandu hwevana vasikana vari kusiya chikoro panzira kubva mubazi rezvedzidzo, uye vasikana vari kuita vana vari vadiki kubva kubazi rezveutano.
Zvakatariswa izvo kuti mukariba district mune dambudziko remaschool dropouts, machild marriages nemaearly pregnancies nehigh gender based violence kunyanya pakati pevanhu vane makore andataura nezvawayo. Saka programu iyi iripo pakuderedza kuparara kweutachiona HIV, kuderedza teenage pregnancies, kuderedza maschool dropouts, uyezve kuderedza njodzi dzinosanganikwa nadzo nevanasikana nemadzimai echidiki.
Muzvari Modi vanoti vanosangana nedambudziko guru retsika yevanhu venzvimbo iyi yechitonga isingaone kuipa kwekuroorwa kwemwanasikana asati abva zera sezvo vachimboripisana zvobva zvapera.
Saka kaucha iyoyo yavaizoripana nembudzi kana paine mwanasikana anenge aroorwa, isusu tichitarisira kuti pakaitika dambudziko rakadaro mentor anofanira kuripota. Saka mamento aisazoripota makesi zvakadaro nekuti inenge iri kaucha yenzvimbo iyoyo. ndoma tambudziko atakambosangana nao asi mukupedzisira wakazindiva kuripota ma
sangano ro sister to sister rinodzidzisa boka revanasikana nemadzimai vechidiki makumi maviri kwegore rose vachiita zvidzidzo makumi mana nezvishanu pari zvino vane mapoka makumi maviri zvidzidzo zvavanoita zvinosanganisirawo kushandisa mari nemazvo kana kuti budget uye kuita zvemabhizinisi kuti vakwanise kuzviriritira ndakamirira studio 7 kukariba ndini nunurai jena
iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti kunyange hazvo vanhu vachifanira kugara vakangwarira nezvemhando itsva yechirwere cheCOVID-19 inonzi Omicron havafaniri kubva vanyanya kuvhunduka sezvo nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuita tsvakiridzo yekuona kuti mhando iyi inokonzera matambudziko akaita sei Nyika makumi matatu nemasere pasi rose dzinoti dzave nemhando yeCOVID-19 iyi Asi South Africa iri kushora danho rakatorwa neAmerica rekumisa zvarwa zvayo nezvimwe zvekuchamhembe kweAfrica kushanyira nyika iyi. Asi mukuru wesangano rinoona nezveutano muAmerica reCenters for Disease Control Amai Rochelle Walensky vanoti pakaiswa mitemo iyi vaizivikanwa kuti vainge vabatwa nechirwere ichi panguva iyoyo ndeve kuSouth Africa chete. Vanhu vakawanda muNigeria vanonzi vave kushandisa huni zvakanyanya sezvo mutengo wegas rinowanzoshandiswa wakawedzerwa zvakanyanya. Asi nyanzvi munyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze dziri kuyambira kuti izvi zvinogona kukonzera matambudziko mumweya wekufema uye kupa kuti masango agume ave magwenga. Vanorwira kodzero dzevanorarama neutachiwana HIV AIDS vanoti varapwi havasi kuwana rubatsiro rwakakwana sezvaimboitika makore apfuura zvokuti vamwe vave kutadza kuwana mishonga yavo yakakwana izvo zviri kudzosera kumashure urongwa hwekuparadza denda iri panosvika gore ra2030 Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera
Munyori wesangano reZimbabwe HIV AIDS Activist Union Trust Amai Angeline Chiwetani Vanoti matambudziko osangana nevarapwi anosanganisira kutadza kuwana mapiritsi akakwana nekuongororwa huwandu hweutachiona muropa kana kuti viral load.
Kuti tibate target yedu yatiri kuti kupedza nyaya dzekuparara kweutachiona mugore ra2030 tinoona zvisingazobatiki kana zvinotevera zvisina kuadreswa zvisiri kutevedzwa kuwanikwa kwematest kits chaiwo eHIV nekuti patiri kuti 95% yevanhu vari kurarama neutachiona ngavazive pavamire vanongoziva chete kudurikidza nekunge vatestwa saka kana matest kits kosina kutaura kuti 95 hatigoni kuibata tabva ipapo 95 yechipiri iri kutarisa kuti 95% yevanhu vari kurarama neutachiona ngavave pamushonga kana mishonga yacho ichimboita mastockouts ichimbonzi hakuna mishonga chimbomirai mozodzoka after 2 weeks chimboendai munotsvaka kwakati izvozvo zvinototiratidza kuti hatigoni kuenda kunorichachi the next 95 because the moment yekuti mishonga hakuna hatigoni kuvavarira kana kuti titi regatingoti tombofanira kupai maparasiti muchikavhiridza kushayika kwama ARVs hachitopindirani
vamwe vanorarama nehutachiona weHIV AIDS Vakaita sava Sebastian Chinaire vekuWarren Park D vanoti vave kutya kutaura mamwe marwadzo avanenge vachinzwa sezvo vamwe vakoti vasiri kuvabata zvakanaka.
Hakunetsa futi ndezvekuti izvo kana ukaona combination yemapirizi acho isiko vanongokutaura kuti enda unotenga. Havana basa kuziva kuti munhu uyu state yaanaye munhu anokwanisa here unotenga mapirizi kana kuti kwete. Takuona kuti attention yataimbopuwa pakutanga tichitanga kuya mapirizi zvangooneka here kuti izvo HIV is now a manageable disease. Havachatipa attention yavaipa kubvira pakutanga paya.
Asi Amai Chiwetani vakurudzira vanorarama neutachiwana hweHIV kuti vasatye kutaura mamwe matambudziko avanenge vainawo nekuti anozokanganisa utano hwavo zvakanyanya.
Dambudziko rekushaikwa kwemishonga kuzvipatara rinoda chete rinokwanisa kuzivikanwa kana vanhu vakaripota kuti taura kuti chipatara chakati ndashaya mushonga yakati chipatara chakati ndashaya mushonga yakati vanhu vedu vakawanda vanongoti akasvika pafacility akanzi mushonga hapana obva angoita uten otodzokera
vaBenjamin Mazhindu vekubudiriro varikuchema chema kuti dzimwe nguva varapwi vanopiwa mishonga inokamurwa kubva mumabhodhoro zvokuti hapedzi mwedzi.
Mishonga inowanikwa yakasiyana siyana. Imwe inenge isina kukwana, mumwe unenge asina kupuwa mishonga yake yakakwana, onzozoya kutora mawiki anotevera. Vamwe vanovhurikwawo chibhotoro vachipiwawo mishonga isingakwanisi mwedzi yakati wandei.
Amai Chiwetani vanoti mapiritsi ezvirwere zveshuga, high blood pressure, asthma nemagomarara akasiyana siyana anogona kunge achivhiringa utano hwevamwe varapwi nokuti anogona kunge achikurira mishonga yeHIV AIDS. Pari zvino vanorwira kodzero dzevanorarama neutachiona hweHIV AIDS vanoti mari zhinji yave kushandiswa mukurwisa chirwere cheCOVID-19, izvo zviri kupa kuti rubatsiro rwemari yekurwisa HIV hudzikire. Asi vachitaura pazuva rekucherechedza vanorarama nechirwere ichi, mutevedzeri wegurukuta rezveutano Dr. John Mangwiro vakati hurumende iri kufara rwayakaendesa mukurwisa chirwere cheHIV AIDS. Vanoti izvi zviri kuonekwa nekuti huwandu hwevanhu vakuru vatsva vari kubatwa nechirwere ichi hwakaderera nezvikamu zvinodarika makumi mana nemaviri kubva muzana kana kuti 42.1%, zvikamu zvinodarika makumi maviri nemaviri kana kuti 22.4% muvana vadiki. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Kunetsana pakati pevatungamiri veZifa neveSports and Recreation Commission kunonzi kwavakanganisa gadziro yemaWarriors yemakundano eAFCON 2022 ari kuitirwa kuCameroon. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Kunetsana pakati peZifa neSRC kuchiri kuenderera mberi, uye SRC yakanyorera FIFA tsamba ichizivisa nezvekumisa bhodhi reZifa basa. Nekune rimwe rutivi, Zifa mutsamba iri maoko eStudio 7 yakakwirawo kudare reAdministrative Court ichipikisa danho reSRC rekumisa bhodhi rayo basa. Izvi zvave kukanganisa zvikuru gadziriro yemaWarriors. Manager wemaWarriors vaWellington Mpandare vanoti chikwata ichi changa chifarira kupinda mukamba muswa 15 zvita, asi izvi hazvichakwanisika nehondo dziri kuitika pakati peZifa neSRC idzi.
Taitarisira kupinda mukempi muswa 15 December, asi nezviri kuitika nguva dzino idzi pakati peZifa neSRC zvakuita kuti timbochinja marongero atanga takaita kuti
vamupandare. Vanoti chikwata ichi chave kuzoungana zororo reKrismasi rapera, uyezve hapasina nguva yekutamba mitambo yekuedzana masimba sezvavaive varonga. Asi vamupandare vati vachanotsvaga havo zvikwata zvekuedzana nazvo masimba vasvika kuCameroon.
Tiri kutarisira kuti after Christmas kana zvichiita tongoenda kuCameroon, tobva tagarira ikoko totsvaga kuti mitambo nedzimwe timu dzisiri mugurupu nesu totamba nadzo tiriko kuCameroon ikoko kusvika mazuva edu ekuti titambe mutambo weAFCON akwana tiriko kuCameroon.
But ivo kunyange hazvo Zimbabwe isati yave nemurairidzi vakaendesa mazita evatambi makumi mana sezvakatarwa neveCAF apo pachasarudzwa vatambi makumi maviri nevatatu vachaenda kuAFCON.
Takaendesa mazita evatambi 40 musuwa 15 November, iro rinova zuva ranga rakatarwa nekafu kuti mateams ese achange achitamba kuCameroon anga aendesa mazita avo 40, apo pachazosarudzwa 23 ava vanenge variko panotanga mutambo.
Vatambi ava vakasarudzwa naNomen Mapeza, uyo airairidza maWarriors mazuva ake basa asati apera. KuAFCON, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mu Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mhando itsva yeCOVID-19 inonzi Omicron, uye tichazeyawo nezverufu rwemurwiri wekodzero dzevanhu Dewa Mavhinga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai edu anoti 909 a.m., 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 6 Mpalakazi 2021 uPractice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Leyiba ithi fourth wave. Khanya ilamandla kakhulu. Liyaxwayisa ke ukuthi lingabe lokhu lihlangana liphefumulelana liduze lingagqokanga amamaski lokungahlanzi izandla. Liyaxwayiswa kakhulu ukuthi lingahambi lenzi siminye eminye lapho kulabantu abaningi khona. Lingaqali mahlaba ezulu sesisengozini embi kakhulu.
Ngokuqhamuka kumkhakha omusha we-Omicron obikwa usukona eZimbabwe, abantu baxwayiswa ukubana baziphathe ngonanzelelo ukuze bengathelelwa i-coronavirus.
Zibuhlungu kakhulu sithi dudu emdenini wakhe alale ngokuthula ubaba uMavhinga. Sizamkhumbula ekusebenzeni kwethu ustrat isilela ukuthi sizikhule njengabantwana baseZimbabwe.
Izizalwane zeZimbabwe sezethule ekudana lokwethuka okukhulu kulandela imfa yalowo obesaziwa ngokulwela amalungelo oluntu uMnumzana Dewa Mavhinga. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo lokudubuka kwempompi yezithwala amanzi alengcikeza laphuma ezambuzini awesukwa ndawana yonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umqondisi obona ngenhlelo ezokumelana le-COVID-19 eZimbabwe uDr. Agnes Mahomva uthi okwamanje izethekeli loba abaphindela ekhaya abakaqalisi ukubanjwa ngamandla okubana bahlolwe ukuthi balalo kumbe hatshi nigciwane le-COVID-19 lapho besehla indizamtshina kumbe emngceleni yelizwe. Uqhubeke ethi lesiqondiso sokuthi bahlaliswe bebodwa okwensuku ezilishumi bengahlangani labanye ku-quarantine laso kasikaqali ukusebenza. Kunje ngokutshona kwelanga layizolo kuhlolwe abantu abedlula amakhulu 523 abatholakale bele-COVID-19 kwafa oyedwa. Inani laselitholakale beligciwane leli lokhu laqhamukayo elizweni selikunkulungwane ezedlula ezilikhulu 139,046, okulinani eligoqela inkulungwane njalo ezedlula ikhulu 128,868 zabaphepha kulomkhuhlane. Umqondisi wezempilakahle esibhedlela sempilo uDr. Solwayo Ngwenya kwayisa abantu ukubana baqhubekele phambili belandela iziqondiso zokuzivikela ukuthelelwa lomkhuhlane njengoba lo mkhakha omutsha owe-Omicron ubikwa usukhona eZimbabwe njalo usidla ubhedu.
Yebo mahlaba ezulu, lokhu ukuthi ngilazise ukuthi sesisengozini embi kakhulu umkhakha lo we-Omicron lo ivariant entsha le-coronavirus. Ubhubhane lololubi kangaka kukhanya solumemetheka kakhulu solulamandla okwedlula konke lokhu esaqalisa sikhuluma ngenhlandla lezi ze-coronavirus ezidlileyo. Leyiba ithi yi-fourth wave. Ikhanya ilamandla kakhulu. Liyaxwayisa ke ukuthi lingabe lokhu lihlangana liphefumulelana liduze lingagqokanga amamaski lokungahlanzi izandla. Liyaxwayiswa kakhulu ukuthi lingahambi lenzi siminye eminye lapho kulabantu abaningi khona. Lingaqali mahlabe zulu sesisengozini embi kakhulu. Amalanga la abuyayo lamaviki la abuyayo abantu abaningi sabe sisengozini. Yikho siyaxwayisa ukuthi litshintshe izenzo zenu elizenzayo. Lizama ukuthi bona ukuthi ingozi le esibuya esilandayo le nxa singananzelelanga iza kuqeda imphefumulo yabantu abaningi.
Lo bekungu-Dr. Solwayo Ngwenya wesibhedlela sempilo kobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zethule ukudana lokwethuka okukhulu kulandela imfa yalowo obesaziwa ngokulwela amalungelo oluntu uMnumzana Dewa Mavinga. UThuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe esisuka enhlanganisweni ezizimeleyo labantu nje sebechaza umuyi uDewa Mavinga njengeqhawe lezamalungelo oluntu. Umgcinisihlalo webandla leMDC Alliance kwele South Africa, uMnumzana Trust Ndlovu, uthi akulahlekelwanga iZimbabwe kuphela kodwa uluhlu lonke lwezansi yezwekazi leAfrika.
UDewa Mavinga bekuyiqhawe lethu, isigayigayi somzabalazo. Bekuyindoda beyimele amalungelo eluntu. Bekuyindoda beyithola kuzo zonke indawo la kukhulunywa khona ngamalungelo, la kukhulunywa khona ngokuthi abantu kumele bangene kanjani enkululekweni entsha eZimbabwe. Indoda beyithola ku-United Nations, ungayithola ku-SADC nakuma-Civil Society. Indoda beyithembekile, beyikhuluma ngokuzinikela, ngokuzikhandla.
UMnumzana Brian Muziringa owabalekela ukwephulwa kwamalungelo akhe eZimbabwe uthi akasazi ukuthi sebezalwelwa ubani.
Siphethwe ne-Sad News phezu kwe-death ka-comrade Dewa Mavinga. Asazi ukuthi sizothini, but yena uDewa, comrade Dewa Mavinga, wayincedisa abantu from Zimbabwe and different countries. It's not easy ukuthi abe repressible. Very sad news as.
Ngakwelincela uMnumzana Nkosilathi Ncube uthi uMnumzana Mavinga ubengubizwa sabele yonke indawo lapho bekulwiswa khona ezoncindezelo.
Zibuhlungu kakhulu sithi dudu emdenini wakhe alale ngokuthula ubaba uMavinga. Sizamkhumbula ekusebenzeni kwethu kustruggle silwela ukuthi sizikhule njengabantwana baseZimbabwe.
Le nto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Inches asithi yena othi basele bethidibele.
Bekasiduduza kabi ukuthi siyenze umsebenzi wamalungelo abantu, sinefocus njalo nje futhi sibe abantu laba bangathandi ukuba corrupt noma ukwenza izinto nendlela ingasiyo.
Inhlelo zokuxhumana ebulenjini beinternet zigcwele ngamazwi enduduzo avela kulabo abebesebenza lomuyi. Labanye abazi imisebenzi lempilo yakhe. Isikhulumeli semuli yakwaMavinga ovezwe kuphela ngokuthi umfowabo uPanashe ubethembisile ukuthi uza kwethula umbiko ngamalungiselelo omngcwabo kanye lokuphendula umbuzo obumayelana lembangela yemfa, kodwa lo mbiko ubungakethulwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Kumalo.
Izakhamizi zakobulawayo zithi udubo lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi alengcekeza laphuma ezambuzini awesuwa ndawana yonke ngokunye osokubanga ngamandla okuqhamuka kwesihudo leminye imikhuhlane edolobheni leli. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo. Isiphatha amandla seZanu PF uMnumzana Obed Mpofu ongene ngolwesihlanu eplazini elathengwa uMnumzana Siphosami Malunga labanye bakhe uthi akasuki esidakeni farm eNyamendlovu ngoba unikwe ingxenye yaleli plazi nguhulumende. UMpofu uthi izisebenzi zakhe kunje sezilima kwenye indawo yeplazini leli elathengwa ngomnyaka 2017 nguMalunga usoma bhizinisi umnumzana Charles Moyo. Lo mnumzana Zefania Dlamini ingcwethi kwezokulima njalo ofundisa eNational University of Science and Technology iNUST. Umalunga umntakamuyi Sidney Malunga wanikwa isicoco seqhawe lesizwe wangcwatshwa emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre eHarare. Umpofu utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi ule ncwadi ayinikwa nguhulumende emvumela ukubana athathe ingxenye yepulazi leli.
Uthi esintwini ukuthi ungayizwa siduma kakhulu isizadabuka.
Yes.
Engadeleli. Yena ngumuntu womthetho nxa kuthiwa kulolilawyer. Kakuhamba kwenzeke ngomthetho osemabhukwini kahulumende kumbe welizwe. Nothi uthi abesihlambaza so. Ngokuthi uzaba le problem yokuthi even asebenze nzima nxa esithi ngeyakhe iplazi yami.
Ye, ngokutsho kwakhe uthi walithenga iplazi leli kumlungu elama-business partners amabili.
Ngalethe incwadi zonke zonezo azinika kwi-ministry. Ngasithe esigila ngakho lokhu sithina sigila le ministry. Kathesi kuthiwa ngilama-plazi njengokuphena. Amkahambe abathengisa ukuthi iwaphi amaplazi akhona. Yazi ukuthi umuntu olamange ngumntwana ongaka then kutsho ukuthi vele isambodo ongathi ungekho credible. Angela plus nanxa plus gathi display njenge offer letwa ilokuzayo. And so sithutha somuntu ngiyenza into esemthethweni and azange ngenza into yokuganga. And I feel somuthi ngenza into yokuganga.
Yes.
Yes, izinto ezisemthethweni ngabe kangenza into ezemthethweni ngabe kangikho lapha enkona. Kodwa ukuthi nazam ukuqhaza ukuhlambaza ukuthi na athenga abantu ukuthi baenze kono besekwenza kuzamhlupa phambili.
Singathi vele awuphumi konapho sungene lesungene.
Ah no, mina zakhishwa nguhulumeni. Ngaphuma entweni engayiapplyela kudaladala banginika asimi ngedwa kulantu abaningi abaphakathi lapha. You see, so uhulumeni angiyoza ngikhipha nxa esevumela lo malungu ukuthi aniplazi likamalungu. Angikholwa ukuthi likamalunga mina ngangimgadi ngahlala isikhathi eside lapha. Ngiyalazi ngiyakwazi ukuhamba njani. Ngiyabazi labo swindeli ngiyakwazi ukuthi ulokuzeni uwaramba wezani. Ngiyakwazi konke engangenza isithutha sozithutha. Ngikamkazela ukuphunywa lapha. Nxa sithe cha abantu kuzaphunywa njengoba nethembisa ukulwa kalwe thina siza kwenza ndlela umthetho esiwunikwa uhulumeni.
Umnumzana Obert Mpofu unobhala weZANU PF ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Abanikazi bepulazi leli bathi bakhangelele ukuba baphanyeke udaba lolu emthethwandaba kunsukana ezilandelayo. Isithunywa somthethwandaba sisanda kuzama ukususa umnumzana Dumisani Matsibanyati epulazini leli. UMatsibanyati wangena esidakeni farm esithi laye wanikwa imvumo nguhulumende ukubana athathe ingxenye yalo. UDlamini uthi baningi abafuna ipulazi leli lapho abalima khona amatamatisi lokunye asebekuthengisela uZulu.
Ipulazi leli saziswa ukuthi lathathwa nguhulumende nyakenye. Lathathwa ngokungekho emthethweni ngoba thina njengabanikazi asaziswanga ngenjongo yokuthi selithathwa. Sabona ngabantu be-Ministry of Lands lonyaka ngoJuni sebethwele izikhonkwane bequma iplazi. Kuthiwa liqunywa nje liphiwa abantu abangu-14. Labo bantu kabaqanjwa ngamabizo. Sibabona nje sebengena bephuma eplazini lethu. Abanye sebesakha izindlu, abanye sebelima. Abanye bangabaphambula amanzi esiwapompayo sithelela ngawo izilimo zethu. Lokhu sokusiphambanise kakhulu sesehluleka lokuthi silime ngendlela ebesihlele ngayo ukuthi sizalima lonyaka.
Ye, baba Dlamini bangene nini vele konapho eplazini?
Ngolwesihlanu lolu kufike elinye iqembu labafana besenza umcimbi eplazini bethi sebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende. Besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswelangubo farm engeka-former minister u-Obert Mpofu. Bakwenze lokhu ngolwesihlanu emini yantambama. Ngomgqibelo sibone sokungena itharakita isizolima kwenye insimu yethu ebesikhangelele ukuthi siyahlanyela kiyo i-onyeni
kungakafiki ikhisimusi. Babhizi nje njengamanje lakho balokhu bavukele khona baqhubeka ngolima kwabo. Asikhulumisani labo, siyabekela ngoba ukhanya ngabantu nje abathatha umthetho bawufake ezandleni zabo.
Umnumzana Zevaniya Dlamini ngomunye wabathenga iplazi lesidakeni farm eNyamendlovu. Limuzwe exoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngalesi sikhathi sokuqhamuka kumkhakha omutsha owe-Omicron. Ngesikhathi ilizwe libhekana lodubo lokusetshenziswa kwezidakamizi ikakhulu kwabasakhulayo osokuphazamisa isizwe lemdeni, abezempilakahle labo sebekubone ufanele ukuphatheka kumikhankaso yokunikeza ulwazi nokuhlola lokucebisa uzulu. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ezibona ngokuhlolwa kwabasebenzisa isidakamezi bathi sokulumkhuba omubi abawubonayo upakile eZimbabwe, ikakhulu kwabatsha abasebenzisa isidakamezi ngokuhlanganisa imithi lokunye ukuze badakwe kakhulu. UDokotela Nkululeko Dewa okhokhela enye yenhlanganiso ezikulu umsebenzi eYerua Inner City Mission uthi lokhu kusuka kudale inkinga.
A lot of active users apparently develop some secondary complications due to exposure to drugs.
Abasebenzisa ama drugs abaningi bacina besiba lama complications athile ngokuhlala bewasebenzisa.
Uthi kanjalo kuqakathekile ukuba abantu benelise ukuhlolwa ingakhulu bengaba lezitshengiselo zokwehluleka ukuphila kuhle bengathathanga okudakayo lokho ukuze bethole usizo. Kunje uthi inhlanganiso yakhe isimanenele esibhedlela esikhulu seParktown Hospital emzini weWaterfall Falls eHarare ukuba belwisane lalolu dubo. Umongikazi omkhulu oqondisa umsebenzi wokucebisa engulead counselor uSister Hendrina Chitsama uchasisa ngabakwenzayo.
Counseling we are doing it free for the first sessions, but ongoing we encourage.
Senza i-counseling mahala okwamanje kubanga lakuqala siphathise sebeku rehabilitation.
Uthi kulo msebenzi sebenelisa ukuphathisa imuli eziningi njalo bengena lasesikolweni. Ethi banilakho njalo ukuyaphathisa lapho ababizwa khona ukuba bebuye ezindlini zabo ukuphathisa. Ethi esigabeni sakuqala kukuhlolwa banakho ukuhlola bengabhadalisi kodwa bengaba lembadalo encane engadingakala ngesikhathi lapho kuyabe kusilela imitshina khona. Uqhubeka ethi kulokho asebethe bahlangana lakho kukhomba ukuba lolu dubo luhlasela abantu abatshiyeneyo.
The ages that are mostly affected from our experience is now 18 to 50 years.
Aba kulolu dubo kakhulu ngabaphakathi kweminyaka engu 13 years kusiya ku 50 years.
Umnumzana Albert Mazulo olwela amalungelo ezakhamizi zeHarare uthi lolu ludubo asebelesikhathi belisana lalo. Ethi ludinga ukusebenzela ndawonye kwenhlangothi ezijeneyo zempilo ukuze luqedwe.
Ngoba singakhangela siyabona ukuthi abanye sebephambana lengqondo, abanye sebecina begula sibili ngendaba yama-drugs. Sifisa ukuthi ngabe even abezinsonto bengeze intshumayelo lemfundiso mayelelano lezidakayo nokunceda ikakhulu abatsha.
Ingcitshi zithi izizathu zokusebenzisa izidakamizi ziningi kakhulu ezigoqela ukulingisela abanye, ukuyengwa, ukusilela kwemisebenzi, ubuyanga, ukufuna nje ukuzama okwenziwa ngabanye lokunye. Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba izidakamizi ezisetshenziswa ngabantu abaningi zigoqela ezihotshwayo, ama-inhalants, umtoriro, i-crystal meth, imithi yokwelapha inhlungu yama-painkillers, i-tick, i-cocaine, imbanje ezibhenywayo lezifakwa ekudleni, imithi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engaba ikuma-prescription okuthiwa ngama-prescription drugs, Abezempila kahle bathi sebenanzelele enye into edanisayo yokuthi amantombazana amaningi lawo asesebenzisa okudakayo agcine sehlukunyezwa ngokwecansi kumbe ukudlwengula. UZulu agcine sebabona njengabantu abangelambeko inkanti kungayisikho ubona labo bedinga uncedo. Uhulumende uthi useluninanzelele lolu dubo ngakho ke usethatha amanyathelo okubumba ikomiti ehlanganisa ke abengatsha zakhe ezehlukileyo i-Interministerial Committee yabaphathi ntambo ezahlolisisa lolu daba lwezidakamizi osoluphazamisa ikakhulu abatsha abayinsika yelakusasa yelizwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Inkokheli zomdabu labalimi basebulilima bamukele ngenjabulo uhlelo lwentasa olokubathwalisa inhlanyelo lomvunjiso bethu lubasize kakhulu ngoba bebengenelisi ukuthenga inhlanyelo emavinkilini athengisa ezowulima. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo esebulilima.
Abalimi bebulilima njengabo bonke elizweni jikelele sebephakathi kokulima ngoba seliqalile izulu ukuna njalo bathole inhlanyelo phansi kohlelo lweIntwasa. Unkosikazi Sifiso Moyo ebulilima uthi isimo emangweni wabo sihle kakhulu ngoba balungiselele abalimi abanengi bachayile ugajopo.
Emasimini khathesi sikhangele ukuthi izulu liyana sichayile ugajopo owamagodi sikhangelele ukuthi nxa lingaqhubeka lisina lisiya phambili sizathola futhi. Inhlanyelo siyitholile kuhulumende usiphile lekonke lefertilize. Ngithole ama 5 kg amabili awenhlanyelo awumumbu, ngazothola i 5 kg yendumba, ngazothola i 5 kg yamazambane, ngazothola ibhinzi zenkomo.
Unkosikazi Sibongile Nkiwane osuka eThekwane uthi sebenzile konke okusemandleni abo elethemba lokuthi kuzaba njenganyakenye lapho abathole inhlanyelo phansi kohlelo lunye.
Hayi mina emasimini amandla hlupho ngingazi abanye kodwa kimi hayi noma lingabuyanza kukhulela lukhula ngiyazimela ngumama wafundisa ukuthi lima. Inhlanyelo yokulima siyiphiwe ngabalimisi ekagajopo kodwa mina yindle yami esintu. Mina ngikhanya ingcedile ngoba lo mnyaka ophelile ungcedile ngibe ngumama sibithi hayi intombi.
Kodwa unkosikazi Samaria Nkomo esinye njalo isakhamuzi sebulilima yena ukhala ngokuthi ayitholileyo inhlanyelo iphehliwe.
Hayi inhlanyelo ngiyiphiwe sibili but iphehliwe. Ikho ngikhala ukuthi ngenxenye ngiyafaka lapha ningamili anti ngokuphehlwa kwayo. Ngisiphiwa 10 kg inyawuthi ne-cowpeas. Cowpeas let's pray.
Ukhansela ka-Ward 21 Kondiweni unkosikazi Nani Ndlovu ukhala ngokuthi akakalutholi uncedo phansi kweIntwasa.
Inhlanyelo siyitholile but yamazambane esikade siyikhangele sibi kakhulu asiyitholanga. Esiyitholileyo yonke lenye besivele siyithinjisiwe siyitholile ngaphandle kwemazambane esunflower esingakakutholi ammonium nitrate. Besizama ukuthi sibe sikhuluma labalimisi bethu ukuthi nxa kungabe ikhona ama-inputs lawo aphangise ukubuya ngoba izambane lifana inhlanyelo right at the beginning kuze livuthwe.
Unduna Jabulani Ndiweni Mphini uyaluncoma okwamagama uhlelo lweIntwasa.
Ya 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 kakhulu and sibona lwenza kahle kakhulu because most of them bathi hayi kuyathola uyenza uthola amabele amaningi than ukulima nge-tractor. So whereby it reduces ama-cost. So you are happy about uhlelo lwefumbutha. So I think it's helping a lot. Abantu bazuza kulo. So inhlanyelo sebeyitholile sebeyifakile phansi and the program is producing smoothly.
Unduna Gandani Mikhawu Zenzo Magutshwa ukhala ngokuthi iningi alikatholi inhlanyelo lomvundiso emangweni wakhe.
Ukulima kasikaqali sijobe izulu liphuzile kukhona li inhlanyelo sisayikhalela ngoba abantu bebengazuzanga okuqondileyo. Isikhathi esiningi yayiphuze inhlanyelo ukubuya singazi lonyaka kumbe sizayaphaka sikuyizuza abantu ekulimeni bazibisele. Ngikhuluma ngisezenje nje laba bamagodi vele sebehlanyela leli zwe liqalise ukuna inhlanyelo siphazi sinethemba ukuthi izaphuma akusoze kubotshakala ihlanyelo so sisacela ukuthi laba belelisayo ukuthi bangasicedisa ngezihlanyelo bancedise ngokuthi ifike masinyala ebantwini wayisebenzisa isikhathi sesekhona
ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima i-agricultural rural extension services yilo oluqhuba lolu hlelo labalimisi ezweni lonke lapho abantu abadlula izigidi ezimbili sebethe bafundiswa ngohlelo lwe-intwasa batholiswa inhlanyelo lomvundiso kanye lemithi ebulala imihogoyi emizameni yokumelana lokuguquka komumo womkhathi osokukhathaza abalimi ezweni ngimele istudio 7 sebulilima ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo sebephange bazitholela isipho sekhisimusi abalendeli beqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum lona eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elikwenze elengezi Platinum Stars. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngokwesibili kubeqembu le-FC Platinum liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup selokhu lomncintiswano wavuselelwa ngomnyaka 2014 njalo umqeqeshi walo uNorman Mabhenza ubonge kakhulu abalandeli baleli qembu ngosekelo lwabo.
Kuba landeli bethu ngithi ngihlala ngisitsho ukuba bayinsika yethu selokhu ngafika kuleli qembu sasilimuli eyodwa njalo isigcogco lesi sipho sabo sekhisimusi.
Ngokwesithathu kuba zombili i-FC Platinum lenkezi Platinum Stars zifinyelele kufinali yenkezo yeChibuku Super Cup njalo elengezi ilo eliphakamise inkezo ngo-2016 ikanti nyakenye linqotshwe ngele Highlanders nge-1 kanya. Iqembu le-FC Platinum lithole inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola aseMelika ngokunqoba elikwenze kumncintiswano walonyaka weChibuku Super Cup. Kusithi elengezi Platinum Stars lona lithole inkulungwane ezingamashumi amahlanu. Amaqembu aphelele kusigaba sesemifinal ele Cranbourne Bullets kanye lele Dynamos wona athole inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu. Kusithi lawa aphelele kusigaba se-quarter final athole inkulungwane ezilishumi lanhlanu. Amaqembu alichumi aphelele kusigaba sezibaya wona athole inkulungwane eziyisikhombisa. Umdlali weqembu le-FC Platinum uBrand Vander nguye okhethwe ukuba nguye odlale ukwedlula abanye kufinali njalo uthi bazabopha ziqine ukuze la kumidlalo yeligi kube yibo abaphakamisa isicoco.
Esiza kwenza ukuba sizasebenza kanzima njengalokho esikwenza kulo mncintiswano okudale ukuba siphakamise inkezo yeChibuku.
Iqembu le-FC Platinum yilo elicine ukuphakamisa isicoco seligi ngomnyaka ka-2019 njalo bese lileminyaka emithathu ilandelana lokhu lisiphakamisa okutsho ukuba yilo ebelimela ilizwe ngokumncintiswano we-CAF Champions League. Ukunqoba kwinkezo yeChibuku kutsho ukuba iqembu le-FC Platinum selithole ilungelo lokuyamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup. Imidlalo yeligi iqhubekela phambili ngolwesithathu lapho uyawe ingena khona kuviki yesithathu njalo kulomdlalo owodwa ozadlalwa phakathi kwele Harare City kanye neleyada. Eminye imidlalo yeviki lesithathu yePremier Soccer League izadlalwa ngomgqibelo ukuthi eminye yakhona izakuba khona ngesonto. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo uJoseph Njanji.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Bazitholela isipho sekhisimusi yabalandeli beqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum lona eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elikwenze elengezi Platinum Stars.
Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiba lolu daba ngokugcweleyo. Singekehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela ngokuqhamuka komkhakha omutsha we-Omicron obikwa usukhona laseZimbabwe. Abantu baxwayiswa ukuba nabaziphathe ngonanzelelo ukuze bengathelelwa i-coronavirus. Izizalwane zeZimbabwe zezethule ukudana lokwethuka okukhulu kulandela imfa yalowo besaziwa ngokulwela amalungelo oluntu uMnumzana De Wamavinga. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo lokudubuka kwempompi yezithwala amanzi alengcekeza alalawo aphuma ezambuzini awesuwa ndawana yonke. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Umpractitis Jeremiah ngisithi asidibaneni njalo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakare.